Froyo yo 101 kuma 7 o'clock makuseni ndokusvika manga muchifadirwa kuita musangano yaatogadzira zvinhu zvedu zviyaizvi vanhu vachitotanga kudzisa makofi chichi ndikati ha zvinhu zvakarongeka pana ndichibva ndati ah 10 o'clock ichikure regai ndidzike pasi bva ndasiya makiye moto angu nebriefcase bva ndadzika pasi ndakananga kucoffee shop panga pane vamwe vakati wandei vanga vakamirira kuti maofisi avo nguva ikwana ndogara paya paya nguva dzokusvika kuma 8 o'clock ndopandakati ha kuda ndotanga kusimuka pandakagoti ndisimuke ndende kuelevator kunotora briefcase yangu ndakangonzwa kuti gwere gwere magetsi ese kugaira gwaira kuita sese nheni yapinda mubuilding saka hatina kuziva kuti chaitika chii takatozoona magetsi wese ndoo hapachisina tatisasawo nyange aga ari masikati zvavo waingoona magetsi kana ukatarisa kure but mukati muya manga matanga kuita dima manje isinganyatsokuona kana kuti madhoo ari papi toenda kupi chigare nechigare tikanzwa maambulensi aakuuya
panga pasina here yambiro yakapiwa neguta renew york
takandishamisa ndechokuti kunew york kune inonzi emergency radio inouya patelevision kana pa kana une radio inouya paradio kuti vataure kuti zviri kuitika zvii musi woyo kana akataura kuti zvaitika kuworld center zvii kuti tizive kuti chii at that particular time panga pasina
chii chakazoitika apo makagariswa imomo muchinzi musafambe fambe
chibva ndasimuka ndikaenda kuna firefighter ndikati kumaelevator achikushanda here ndoda kuenda kumusoro kunotura briefs zvikanzi ai usamboenda muelevator saka zvikanzi toda kumboona kuti zvinhu zviri kufamba sei imi muri pakati panapa garai pasi toburitsa vanhu tichibva tagara pasi paya takagara takamirira kuti mafire marshals yavatiudze kwokuenda takanzwa kana vakamboenda kuhondo munoziva kuti kana bhomba radonhedzwa zvinoita sei ndozva ndakangofunga kuti tarakashwa nebhomba nokuti zvandakanzwa zvanga zvichiita muridzo kuti ndongozongunzwa kuti ndo pakaita guruva nenene utsi hwakabuda hwaitopisa kumeso kuchiuya kumeso kuchipisa kuti tione kwokuenda kwanga hapana manje wangova mudima reutsi
makazobuda sei panzvimbo iyi
ndo pakauya firefighter mwanga netochi dzavo akati ayo vanhu imi nditevererei ndikutaridzei pane mukana wokubuda handiti pane maunderground path matrain aya ndobva achitaridza mukova zvikanzi fambai muchingoenda kusvika mawana dhoo reunderground rakazuruka mozobuda ipapo tigofamba patakangotanga kufamba building ndofunga yanga isati yanyatsodona tanzwa futi kuti ndopakauya hutsi une moto nemagirazi akavhunika here kana kuti unongoona vanhu vachidonha padhuze neweso in fact makore apera wandatisingagoni kunyatsotaura nyaya iyoyo ino vanhu vanga vakandikomberedza so waingoona munhu adonha hauchaoni munhu chigurupu changa chiripo patakatanga kubva muworld trade center kuti tipinde muunderground ndikangoti kuda tatiri kuma 200-250 tichimhanya tichitsvaga outlet tofunga papasara vanhu 25 chaivo kufema kwanga kwakunetsa ndakabvisa bhaje rangu ndikatora vest under vest ndikabva ndaita mask kuti ndise kumuno semask kuti nditogona kufema hameno zvakazoitika nokuti inini ndakazongomuka ndakunonzi kusend Barnabas hospital
muri kunzwa sei pari zvino mushure mechiitiko ichi munyama dzenyu
utsi hwandaka kufema kwanga kune magirazi ne simendi chichi kuti zvakazondirwarisa ikaita makansa mudumbu ndikaitwa operation ndokuti dumbu rangu rakabviswa kubviswa kuti du handina kana dumbu nazvino kurarama kudai kuda kwamwari nokuti namakidneys ose akabva atsakatika zvokuti ndinotoenda kudialysis 3 times a week for 4 hours izvo zvekutaura kwatinoita so ndiri kudialysis.